A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table this Thursday, March the 3rd, 2022. I'm Marvelous Mpanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Dami Usthandekile Mhlanga, sithi siyathaba ukuba lani lamuhla. And I'm Usthandekile Mhlanga, and today we'll be discussing what's going on with the preparations for the by-elections as political parties are gearing up for the elections this month.
Yes, and we'll also be looking at the volatile situation in Ukraine, where some Zimbabwean students have been caught up in the war between Russia and Ukraine and are looking at being repatriated back home. I had the opportunity to discuss with some of the female students that are studying medicine in Ukraine who were actually saying they have now been repatriated to Poland, with some of them going to Romania and some of them hoping that they'll be able to go home. But first, before we go to that Ukraine issue, we're going to be taking a look around the world at what some women are doing during this pandemic in terms of projects that they're doing before we go and start the discussion with our guests.
For Afghan women and girls, their lives changed when the Taliban took over Kabul in 2021, forcing out U.S. and international forces in a chaotic withdrawal. The Taliban closed secondary schools for girls and imposed other restrictions on women, including employment.
Women have been told that they cannot return to work or travel in public without being accompanied by a mahram, and above the age of 12 and grade 6 and above, above girls are not allowed to go to school. It is still the same, but they are only letting those female and girls, women who are going to university by wearing black hijab and everything fully covered. They have also separated the classes of girls and boys.
Women's lives have shrunk to household routines. Grocery shopping and visiting relatives remain the only activities in their life.
I'm in touch with our Women for Women International program participants. They were so much scared when newly the Taliban came and took control over Afghanistan.
Women for Women International is a civil society group whose aim is to help women and girls all over the world protect their rights. The organization reopened its training centers in Afghanistan in late January. These training programs include business classes and home economics. The group also says it has resumed cash transfers to program participants.
At the end of the month, we are paying stipend, which was $10, and still it is $10. But we have converted in Afghani, now it's 1,000 Afghani. Mm-hmm. So through this, we are helping
Washington. We're seeing there and hearing what women in Afghanistan are facing during this pandemic. We see that the situation in Afghanistan continues, but we'll also be taking a look at what women around the world are doing during this pandemic, including those in Africa.
Every morning, our Yusufa takes her bow and arrow and joins her colleagues at the entrance of a village. She is part of a local militia in Mora, a Cameroonian town not far from the border with Nigeria. The militia's role is to stop all strangers who enter the town. They check the visitors to make sure that they are not carrying explosives. Awa is one of four women in the 132-member group. She says she has to prove herself to be accepted.
One day, I was coming back from the farm and I saw a young girl who seemed strange and called the military. The military questioned the girl and confirmed that she was suspicious. The military asked me if I was a member of the vigilante committee. I said no. Then they took me to the chief and the chief told me that from now on I could be part of the committee.
Self-defense committees emerged in Cameroon's far north some years ago to protect against Boko Haram. While these groups once consist solely of men, some women have joined in recent years and take part in surveillance activities in the field. Other women, like Aja, not her real name, monitor women's cycle in their village to detect who may be helping Boko Haram.
There were women who communicated with their husbands in the bush. The husbands would send them money and the women would buy petrol to send to the bush. I found out that they used to put the petrol in plastic bags to make it seem like drinking water. They put them in coolers and transported them to Nigeria. Thanks to my information, the military raided the area and dismantled the network.
Militia members carry no gun, using only machetes, slingshots, bows and arrows. They inspect bags to make sure that no dangerous objects are hidden inside. They all work as volunteers but would like to be compensated.
Concretely, we want them to give us, at the end of each month, at least a per diem as well as food because we are no longer farming. We have farms, but we can no longer work them. It's really difficult to eat, even at home.
VOA interviewed the deputy mayor of Mora who said aid is already being given to the militias.
They have been subsidized with a lot of material and financial support, and also they are being trained by the development partners who came and gave them support. All this is the work of the head of state, who has maintained good relations with development partners.
More officials say plans are underway to increase the number of women working with the village militias. Anne Zwanke for VOA News, Mora, Cameroon.
They were seeing some of the work and hearing about how women in Cameroon have also taken up arms to work as militia during this COVID pandemic. But we continue to look and to listen and hear what some of the work.
Elizabeth Yas appears at home on the catwalk. The dress she wears for this year's Refugee Fashion Challenge bears her name and tells the story of her young life.
What is in front here is like a necklace. So in our culture, when you receive your menses, or like your period, like your family give you a very long necklace. If you are coming from a rich family, it's long, longer like this. And if you are from a humble background, it should just be shorter.
Yaa Gideon was 13 when she fled her native South Sudan 10 years ago to escape an arranged marriage. She had not yet received her necklace, but the Refugee Fashion Challenge gave her a chance to experience the tradition. Designer Monica Canary says fashion can help others appreciate the repressive cultures many of the girls experience.
And I said, you know, we're going to give Yaa the longest jewelry possible because her value, her worth does not come from the external. It does not come from your circumstance or what happens, but it comes from who you are within you.
Yaa Gideon is now pursuing work as a fashion model and designer. Refugee's goal is to help refugee girls and children adjust to their life in Nairobi after arriving from conflict-stricken countries, as Yaa Gideon once had. The non-profit organization offers education, economic training, and emotional and mental support, and it takes a holistic approach through fashion design.
The girls in our program get to work here. They are able to earn an income and learn business skills and leadership skills. So these designs are hand-dyed by the girls in the program. They come up with the creative designs, and each design is named after the girl who came up with the design itself.
Canary says the fashion event shows what is still possible, no matter how bleak things may appear.
Sometimes you think, I'm doomed. It's over. This is it. I can't play. I can't be a little girl anymore. I have to be a wife. I think it's very important for every young person to be given that message that, you know, don't be limited by the circumstances that come to you. If you are willing and you can find a way, take that opportunity to leap forth into something else.
The proceeds from the event will go towards helping thousands of girls who seek refugee aid in Nairobi, Kenya. Brenda Molinya for VOA News, Nairobi.
We're also seeing how fashion is playing a role in making sure that women and young girls, refugees in Kenya, continue on with their lives despite facing challenges that come with being a refugee. Let's take a listen to how women and young girls are also taking part in coding.
Rebecca Muniz wanted to be an engineer when she was younger, but she didn't see herself as having a career in the tech industry.
I was mostly around like white men, and I didn't really feel comfortable.
Now Muniz, who worked in communications, is a student at Ada Developers Academy, a Seattle not-for-profit organization. It trains women from groups underrepresented in tech. In 6 months, these students are taught how to be software developers, followed by an internship. Academy head Lauren Sato says the organization has a big vision for what success means.
We're able to have a significant impact on the number of women and gender diverse folks entering the industry each year.
Around the world, bootcamp-style training programs have taken off, promising those eager to break into the tech industry marketable skills fast. Some of the programs have had mixed results, overpromising job opportunities and charging high fees. At Ada, tuition is free. Childcare is provided on site. But the admission rate is low, and experience can be challenging.
I honestly just kind of cried a lot, because there are moments where you come across an error that it just, you have no idea what to do.
The classes are full-time, and many are juggling families. Ali Ibarra used to be a social studies teacher.
My biggest fear is failure. I think, you know, this is a big risk that I'm taking in pivoting careers.
Since it was founded in 2013, Ada has had more than 300 graduates. 94% found a job in tech, the organization says. For many of the students, it's not just about landing a job, but changing the technology industry once they're inside.
Making sure that I'm not the only woman of color at the table.
The boot camp, which is expanding nationally, looks to each graduate as a possible catalyst of change. Natasha Mozgovaya, VOA News, Seattle.
Catalyst of change.
We see there how women in the United States are also taking up tech to enable to level the playing field when it comes to women in tech. But let's take a listen back in Zimbabwe, what happened yesterday, where we saw Thokozani Kupe of the MPCT talking about unity.
Future generations will not forgive us if we allow next year's chance to slip away. It is a glorious chance that comes to us, the ordinary people, once in 5 years, and we must make the most of it. Time has come for political parties, students, women's movements, vendors, war veterans, the church, labor, transport operators, and towns, the civil movement, and other social networks to come together and challenge the ZANU-PF regime. In view of this, as NDCT, we are henceforth going to be working with like-minded opposition political parties, because we are stronger together, and together we can deliver real change to the people of Zimbabwe. Yes, we can. As the MDC team, we are today sending a message to the world that together we are stronger, and indeed together we can, and together we will go far. I would like to conclude by emphasizing that the hour has come for us to work together every step of the way in our quest to deliver real change, so that every Zimbabwean lives in a Zimbabwe where there is equal distribution of resources and opportunities and the spirit of devolution. The hour has come for citizens to converge and vote for change. Together we can make a difference. I thank you.
We are seeing there what came out of a press conference that was held yesterday, talking about the need for parties in the opposition to join together. Over to you, Star.
Yabuge, marvelous. Lapoge, besi, lalela ke, okuvela okwenziwa ngabesifazana emhlabeni jikelele. Sithekelele amanye amazwe, sibone ukuthi bayenza njani inhlelo ezihlukeneyo. Ukugoqela ke ukuthi nxa untombazana ekhula wenzani isiko labo lokunye nje okuninginingi. Kodwa kumqoka ke okusanda ukwenzakala, sibona ke umkhokheli wamanye amacele e-MDCT unkosazana Thokozani Kupe lapho esithi hhayi kufanele babambane abantu, kungabi ngamacele cele lawo esikhuluma ngawo. Kubanjani ukwenzela ukuthi kube lomahluko
generation
PF ukwenza ukuthi nalo lingenze liphume embusweni kumele amabandla ahlangane nguye otsho njalo ukuthi ke bengamabandla aphikisayo kuzaba nzima ukuthi benqobe nxa beyizixa ngakho kuhle ukuthi bebambane yasacacanga ke ukuthi ngobani labo bani bafuna bebambane ngakho abantu ke basamelela ukuzwa ukuthi mhlawumbe kukhona yini okucacileyo azakutsho njengoba sabona ke ibandla lakhe lisehlukana phakathi umnumzana Douglas Monzora ekhokhela elinye icele laye sithi ukhokhela elinye icele ngakho ke sizabona ukuthi kuzawela ngaphindi kulo xaxaku sikhangela ukuthi kulama by elections azayo nge lapha inyanga yonale isiyaphela yena kuthi kabasozeke bencintisele kulolu khetho lokunye okunenginengi kodwa ke singakayikhathana njalo singemukeli ke abanye ke abahlonitshwa bethu sikhuluma ngokhetho lama by elections ke belokhu siqhubeka sixoxa labantu abazancintisa abanye salitshengisa khonapha emsakazweni omunye besingalitshengisi yena ke ngunkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulo yena ke ukubandla le MDC Alliance likhokhelwa ke ngumnumzana ke Douglas Monzora anti lithi nxa lisiya kukhetho lili-alliance nxa lilibandla liyi-MGCT sake saxoxa laye ke unalo umsakazi wasizweni ukuthi yena uthi uncintisa ngaphi kobulawayo njalo kuyini akuthembisa abantu yebo ke
asibonani ninjani ngithanda ukuzehlisa ngikhuluma lo Sibonakaliso Chuma Nyangulo ngokuzalwa nguSibonakaliso Chuma ngomtshado nguSibonakaliso Nyangulo. Mina ngincintisa kwisigaba seMagwege Old Lenu uWadi 18. Ibandla engikilo MDC Alliance likaMonzora ilo engikilo. Abantu labo engincintisana labo, abantu engincintisana labo mina ngikhangelele ukuwina ngoba hey xa ngikhangele ngibona ngile support enkulu kakhulu. Mina kuphathi ngangena ngo-2006 MDC. Kuze kube lanamhla lokhu engisupport khane sisengizenzile ukuthi ngibe ngucouncil ngangena ngo-2006 ngisupporta iparty lanamhla lokhu engisupport okuyikho obona kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa kuwadi okhankasa kuyo ukuyi esigabeni sami ngikhangelele ukwenza i-development enkulu ngikhangelele ukulungisa imigwaqo ifile amaswiriji ukukhangela abantu abadala abahluphekayo kuncedise izintandane nokulalela izikhalazo zabantu ababuya bekhala ngazo ngincedisane labo ikho engikhangelele ukuthi ngikwenze esigabeni sami njalo ngibathembisa ukuthi isigaba sethu ngizasithuthukisa ngakhonokho engizabe ngikuthola xa kukwaniseka sizayisiyenza amaprojekthi labomama okuzayenza ukuthi siphile impilo elula. Abantu bakhala ngama-bills erenti ukuthi irenti isikhwelile kakhulu isidura abanelisi ukuthi bayibhadale. Leli ilokishi ngelabantu abadala i-old Magwege vele ihlala abantu abadala so abanelisi ukuthi bebhadale imali yonke le abayifunayo. Sike bengikusho ukuthi kumele ngilalele izikhalazo ezithiwo ngabantu sincedisane izikhalazo ezinjengazenalezo ngingawina. Ngisenelisa ukuthi ngibanike imisebenzi liyanayo ukuhlaba amaphepha ukugebha imigero ukuze bekwanise labo ukuthi beziphilise ngemuli zabo. Kumele ngibakhuthaze ukuthi mangigwejele ukuze ngiwine ngibenzele izinto abazifunayo. Wadi 18. Ngiyabonga.
Yebo ke sibonge ke lapho unkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulo. They are Mavueva, the councillor for Ward 18, prospective councillor. That is in Bulawayo. As you know, we've been talking to candidates from various parties. She's just one of them. We've heard some from CCC. We've heard some from MDC Alliance. We've heard some from ZAPU. We even heard some from the party that is led by Ms. Tigwanele Hlabangana. And other various parties, so she's also one of them. As we continue bringing our listeners various you know, candidates and what they are offering the electorate. There she's saying she's vying for a ward seat in Pomola, in Bulawayo, and that she's confident that she will win under the MDC alliance of Douglas Monsora, and that she's also saying that women are more, as we have heard from other candidates, compassionate, and they really know the problems facing their wards, facing the other women, the elderly, and actually the township where she's contesting is well known for having the elderly there and the vulnerable, and she knows what they need there over Chiuna.
Very interesting there indeed, Star. We're seeing one of the candidates that are going to be contesting in Pumula. She is also, you know, coming up with some of the issues that she hopes to solve. Tinotenda kune avo vangavari vapinda pachirongwa pari chino. Nasi pachirongwa chedu chemadzimai tutadzira isu nyaya yemadzimai varikuwanikwa vachipinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika Ukraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviriko pari zvino, izvo tiri kuona zviri kuedza kuti zvibude munyika iyi vachidzokera kumusha kana kuendawo kune dzimwe nyika uko vari kutsvaga upoteri kana kudzokera kuZimbabwe. Uyezve tinoona kuti pane zvizhinji zviri kuitika panyaya iyoyi. Pane zvizvarwa zveZimbabwe vanova ivo vadzidzi vanobva kuzvikoro zvepamusoro nyanya vari kuda kuita mabasa ekuva vana chiremba, vakawanikwa vachibva munzvimbo dzakasiyana-siyana muUkraine vakananga kumabhodha vachienda ivo kunzvimbo dzakadai sePoland neRomania. Vamwe vari kuti ivo vakafamba zvakanaka, vamwe vachivarimo imomo muUkraine vari kutoedza kutsvaka nzvimbo dzekuenzira dzekuti vangafamba sei kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi tiri panyaya iyoyo, ndakaisa rombo rakanaka ndikakwanisa kunge ndichikurukura nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri ikoko kunzvimbo yeUkraine, vachikwanisa kunge achinditaurirawo kuti zvakamira sei pari zvino uyezve zvavari kusangana nazvo pari zvino. Musikana uyu wechidiki anova iye ari kuita zvidzidzo zvepamusoro akakwanisa kunge achizobuda munzvimbo yeUkraine achienda kuPoland, asi regai tinzwe hurukuro yandakaita naye asati abuda kubva munzvimbo iyi. Zvakamira sei zvinhu ikoko kwamuri?
Hai, zvi zvinhu zvitori serious like before zvazviri zvazviri like ma weeks apera. Zvanga zvisiri as worse as it is right now because izvezvi munhu wese we are just in panic mode. We don't know kuti chii chaitika next. Tangodzwa kuti zvoni izvo gadzirirai my emergency bags and my emergency bags unengongori nezvinhu zvaunokwanisa kushandisa and zvinokwana mukabegi kadiki and then ine chikafu chekuti unokwanisa kufamba nacho, ma canned foods and then ma snacks, then nemvura. Saka ndozvataudzwa kuti tigadzirire and then itomirira kana paine chinenge chaitika tichazonzwa sairini yarira and then toenda kumashelters ataratidzwa kuti ndokwatinoenda ikoko.
Saka mumabhegi kumashelters uku matoratidzwa here kwakamira sei?
Hatisati taratidzwa, tangoratidzwa kwatinofanira kungoenda. Lese vanongo vangoti zvonizvo endai pabuilding rakati nopamuchadzika ipapa apo. Saka hamusiwa kunenge kuine vanhu vanenge vachitudza zvekuita kuti ngatipinde ine apa, but vangotiratidza vatipa malocations, maaddresses.
Pane rubatsiro rwamuri kuwana here kubva kumuzinda weZimbabwe uri ikoko uri kuBerlin?
Ya, vambotaura nevamwe mastudents vachiti kwanisai kubva.
Network yedu manje yabva yadonha. Hamene kuti muri kutinzwa here muzvari? Sekunhu kuri kune hondo kudai network hatichakunzwa imanje. Imboedzai kubuda modzoka futi. Dropai modzoka. Aiwa, apo tukutoona sekunhu kune hondo ndofunga network hamheno zvaibva yaita. Hatichavanzwa muzvare Prudence. Regai tione kuti vambogadzirisa zvinhu kuti tione kuti zvakamira sei. Vatanga tiri kunzwa kubva kuna Prudence Chinemo ari kuUkraine anga ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu pari zvino. Sekunhu kune hondo kudai network yabva yadonha tiri pakati pekutaura. Saka regai tione kuti vanogona kudzoka zvakare here. Tiendeiwe mberi.
All right. Saka tatiri kutaura pekuti taudzwa kuti tofana kunga taenda tofana kuenda ku Poland border.
Mm-hmm.
Of which kuenda ku Poland border at the moment is very difficult because my roads are blocked. Munhu wese ari kutraya kuda kubuda. And then my public transport at the moment has to shanda. Kutoiwana inenge ichitodhura singaiti.
Mm-hmm.
But ndo zvavatudza kuti kwanisa kupinda muPoland, mapinda muPoland. Toita sei tokupai help from there. Asi dzinyika dzakaita kungana Namibia ana Swaziland tatunzwa vachinzi vari kuya vachitorwa mangwana government yavo yaorganiza bhazi richauya richivatora muUkraine richivaendesa kuboda ikoko.
Aiwa, saka vanenge vachida kukubatsirai vanokubatsirai papi? Chii chimwe chamuri kushuvira pari zvino kune vari kukona?
Chishuviro chedu pari zvino ndechemafunds since zvauya tisina tarisiro yekuti zvichaitika. Because this is just kuru kunzitanzi tibude tiende ku Poland. No kwansi tawana transport, no kwansi kuenda ikoko. And itashuka ku Poland, atuskuzi ya kuchichia garapai. Maybe wakuda watashuka ku Poland, then my parents edu waita say, what if and of which sunu saitika, fizi ya badaro, my parents edu shesish avatumbo rinaka na mari. Mari kuneta. Saka tingada tikumbiro che kutiba tibatiro pa mafans. E kutika natapi na Poland, kana tuda unzi tende ku Zimbabwe, tuwana maflies. Ekutitende ku Zimbabwe vanenge vatibatsira kuti tiende ku Zimbabwe o kana tiri kumbogara muPoland imomo tichikuda accommodation tichada chikafu enda tichikuziva tichagara imomo for how long.
Aiwa, saka vanitipei number dzekuti vanhu vakufonerei vanenge vachida kufona.
Okay, number dzekufona dzinoita izvo +380 63 83 89 652.
Aiwa, pakanaka, tinokutenda imozvare. Prudence Chinemo variwo vari kuUkraine pari zvino. Mwari akuitirei zvakanaka.
Okay, thank you. We also have another student, Dr. Taura. Still more she's already. 0 63 83 89 652.
Aiwa, pakanaka, tinokutenda imozvare. Prudence Chinemo variwo vari kuUkraine pari zvino. Mwari akuitirei zvakanaka.
Okay, thank you. We also have another student, Dr. Taura.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe anova iye anga ari kuUkraine panguva yatakataura naye asi pari zvino. Sekuona kwamuri kuita ndokuzara kwaakataura iko kuti kwakaita kuborder reUkraine nePoland apo vanga vari pedza kucrossa vachienda kuti vanowana rubatsiro rwavachange vachizopiwa kunzvimbo iyoyi. Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo yeGermany zvakabatana uyezve vakakwanisa kunge vachigadzirisa mabhazi nezvimwewo rubatsiro rwokuti vana ava zvizvarwa zveZimbabwe zvibve muPoland. Zvibve muUkraine vakananga muPoland nekuRomania nekune dzimwe nyika. Saka ndozviri kuitika panguva ino munzvimbo yeUkraine pari zvino. Tinoona zvizvarwa zveZimbabwe nyanya vana vechikoro vari kuwanikwa ivo vachibva munzvimbo iyoyi vachiedza kuti vanotsvaga kune runyararo. Uyezve tiri kuramba tiri kutaura nevana ava kwese kwavari. Prudence akakwanisa kunge achitaura iye kuti aiwa takasvika zvakanaka kuPoland asi harisani ndanzwa kuti ndiye mumwe weavo here vawanikwa vachiwana mukana wekuti vapiwe matickets kubva kuembassy yeZimbabwe yekuBerlin iyo inoti iri kushandawo zvakare nevadzidzi ava. Takaona nezuro takataura navanik mangwana ava vanova ivo vehurumende vachitaura kuti hurumende ine zvairi kuita mukubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvidzokere kumusha. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano tichiona kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yevana nyanya vana vari kudzidza kunzvimbo dzakadai seUkraine vatarisana nehondo iri munyika iyi. Regai timbonzwa kubva kune mumwe mutori wedu weVoice of America achitaura iye mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi yeUkraine pari zvino.
We're a couple hundred miles outside of Kyiv, Ukraine, and we're driving through an area That was clearly an active battle zone very shortly before we got here, and we understand that Russian forces are right behind us, not specifically chasing us, but heading towards Kyiv. We've seen so far what appears to be a bus on fire, a building on fire, and other military truck that appeared to be abandoned, some other military trucks that have personnel waiting outside, appearing to be unsure what to do next. The roads are almost empty. Businesses are all closed, although right now we are in the countryside, and almost no people are on the streets. We are hoping to get to Kyiv safely, but right now in Ukraine, it is not sure where one can go to be safe or what will happen next after a very dramatic day, starting with bombs in the morning and the movement of Russian troops into the country from many different sides. Heather Murdoch, VOA News, outside of Kyiv in Ukraine.
VOA News, outside of Kyiv in Ukraine. Apo tikunzwa kubva kune mutori wedu nawo Voice of America anga ari kutaura iye ari kunzvimbo iyi yeUkraine achitaura mamiriro akaita zvimwe nzvimbo iyo. Regai timbonzwa zvakare tinoona kuti zvimwe zvizvarwa zvepasi rose zvimwe zvakawanikwa zvichiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishora ivo hondo iyi yekuUkraine yakatangwa neRussia.
They chanted in New York City's Times Square with emotions overflowing.
Stop the war! Stop the war!
And marched toward the Russian mission as Russian tanks were nearing Kyiv in Ukraine. New York City is home to about 150,000 Ukrainians, like Katerina Belayeva.
There's no words that can describe the horror and the shock, even though we've had warnings for weeks.
Every asset they have in America will be frozen.
President Joe Biden on Thursday announced further sanctions against Russia, dealing with banking and currency. Weeks prior to the invasion, Belarus allowed Russian troops on its land, clearing a path to attack its southern neighbor, Ukraine, from the north. Sasha Vasileva is from Belarus.
I feel so ashamed that my country is supporting this regime and this aggression. And I feel so ashamed that people of my country do that and they kill Ukrainians. Sorry.
Police shut down more than 20 blocks in New York City for the march. This driver, detoured because of the protest, added his support.
Putin out of Ukraine. Putin out of Russia. Putin's out of his mind.
On the other side of the country, in Denver, protesters gathered at the state capitol. Some saying Russia deserves more than sanctions.
Troops of NATO, they should go inside of territory to Ukraine and help from inside to help against Putin.
Others disagree.
That military action is not an option in my opinion, because once it starts, it never ends.
More protests are planned over the weekend. Carolyn Persuti, VOA News.
Persuti, VOA News. Apo tiri kunzwa zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo imomuno muamerica, uyezve takaona mutungamiri weamerica vajoe Biden vachitemera zvirango kunyika yerussia, iyo inoti vabiden vanoti nyika yerussia yakawanikwa iyo ichishandisa chisimba kuti iwanikwe ichipinda munzvimbo iyoyi yeukraine. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano. Asi tombodzokera kunyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa isu mabi elections achange ari kuitwa iwo mwedzi uno musi wa26 March. Saka kwasara mazuva mashomanana kuti mabi elections aya aitwe, uyezve takaona mapato akasiyana-siyana vachiwanikwa ivo vachiita gadziriro dzakasiyana-siyana munyaya idzodzi dzemabi elections. Takaona bato rezanupf richikwanisa kuparurawo chirongwa chayo chemabi elections. Tikaonawo zvakare pachizoitika mhirizhonga iyo nguva yapfuura iyoyi panyaya yepati yeccc, apo vanga vari kuedza kutsvaga rutsigiro kunzvimbo yekwekwe nemusi wesvondo. Takaona pachikwanisa kunge pachiitika mhirizhonga uyezve tikaona zvakare vanhu vanonzi ivo pachiitiko ichochi pane vanhu vakatowanikwa vachikuvara, pakawanikwa munhu mumwe chete achishaya kubva kune zvakaitika pachiitiko ichi. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti nyaya iyoyi yemabi elections yakamira sei, apo tichiona isu vezanupf apo vakange vari munzvimbo yeHarare vachiwanikwawo vachigadzirira Chukona shaka shukuitika kumusangano we ZANU-PF. Kimono ZANU-PF ya kange ine musangano ya kawanda waka ito shakare musangano mujimbo ye kwekwe chichuona kuti panguwa yoyo MCCC ya kange ine musangano wayo shakare kugokwe asu wakazomiswa tika zono wachienda shakare kujimbo ye kwekwe ukotaka zona shakaitika mujimbo iyoyi apo tinonzwa kuti pane munhu mumwe chete akawanikwa iye achishaya uyezve vamwe vakakuwara regai timboona zvakaitika kuchitiko ichi uyezve kuti vanga vari kuti zvakafamba sei.
My claim was to support this Hungarian movement. In fact, Santi Yok sent thugs to disrupt the problem of the Iran.
Apo tukuona vatsigiri vebato Citizen Coalition for Change Tanzwa shakare kubva kuna vachamisa apo takaona nengo dzavo vachiwanikwa ivo vachishungurudzwa nenengo dzinonzi idzo ndedze ZANU-PF apa musangano wavakaita kukwekwe. Saka tichange tiri kuenderera mberi achikurukura pamusoro penyaya iyoyi yemabielections uyezve nyaya yemhirizhonga tichinzwa kuti mabato akasiyana-siyana ari kuzvifambisa sei panyaya iyoyi yekuti vatsvage rutsigiro. Regai timbonzwa kubva kune vachange vakamirira epwep veZANU-PF apo mushure mekunge vanyoresa kupinda mumakwikwi aya kuti vakati chii.
And to ensure a landslide victory come 26 March and also 2023. We're at the nomination court. Everything is going above board. We've submitted our documents. We'll come back in the afternoon to get our results. Well, actually, to get your name announced. So, but I think everything has gone smoothly as possible. We can't wait to leave this place. We want to hit the ground running. We want to deliver the promises that we gave to the people as we were campaigning. So I'm really excited and grateful to the people of Epworth for the support. I'm grateful to the president for his policy of saying we want everyone on board to vote for them. So thank you very much.
Apo tikunzwa vachange vakamirira dunhu reEpworth vakamirira ZANU-PF vachitaura ivo kuti vari kuwanikwa pari zvino vachitenda rutsigiro rwavari kuwana nezvimwe zvakadaro. Asi regai tidzokere nekuti tine mumwe munyarikani wedu vari pano vakwanisa kupinda muchirongwa kuti vambowanikwa vachitaura naSandakile and then tozotaura navo munguva inotevera tichizeya mamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yemabi elections. Tinoona kuti zvizhinji zviri kuitika munyika pari zvino uyezve pane zvakawanda zviri kuwanikwa izvo zvichinzi zviri kuwanikwa zvichiitika panyaya yemhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvatichange tiri kutarisa tichiona kuti zvakamira sei panguva ino apo tiri kutarisa isu kuti nyaya iyi yemabielections achange ari kutanga iwo munguva inotevera. Takamirira kuti Sa akwanise kudzoka zvakare muchirongwa. Regai titore munyari kukane wedu mai Barbara tanyanyiwa tokuchingamidza imuchi epano pachirongwa. Hello.
Maita basa. Hello, yes. Hello Marvelous, how are you?
I want
to notenda nokugashirwa muchirongo.
Ehe. Tipe pfungwa dzenyu nezvatiri kuona zviri kuitika mugadziriro ye by elections aya munyika pari zvino makamirira bato renyu.
Okay, ndinotenda. Chekutanga ndinoda kukwazisa vateereri weStudio 7 ndichiti makadini mese. Marvelous, nyaya yemaby elections iri kushungurudza zvikuru sei kune isusu webato Citizens Coalition for Change. Tiri kuwanikwa tichitadza kuita maprograms edu takasununguka. Tiri kuwanikwa tichisangana nemhirizhonga kwese kuri kuenda president wedu Nelson Chamisa. It's either kunenge kune mapurisa tichirambidzwa kuita marallies nemapurisa marallies anenge akatobvumidzwa nemapurisa tamba dzinenge dziripo, asi muso wacho werally tinoona kuti situation yacho inenge yakasiyana. Ndotora muenzaniso werally yedu yekutanga yakaitwa kuZimbabwe grounds kuHarare kuHighfields yangari yekuloncha by election campaign yedu. Irally zvese zvakange zvakaitwa nemazvo zvekuzivisa mapurisa kuti tichange tiine rally muso wakati. Asi takazoona kuti rally yacho isati yaitwa kune zvakabuda zvakawanda. Tingangoti chekutanga mavhilasi, mutsamba yedu yatakapindirwa nemapurisa, maconditions atatakapiwa angari maconditions angasingaite maconditions anova anga akasiyana nemaconditions akapiwa ZANU-PF yakange yaitawo rally yakafanana nedu ne MDC Alliance ya Douglas Monzora yakanga yaitawo rally yayo yavo musame grounds patakaitira isusu. Yedu yainzi musaimba, musaita slogan, musa, and there were so many restrictions that are against it. Anopikisana neconstitution. Mwanhu wedu wakuenda kurali takaona pakaitwa ma roadblocks anotyisa. Ya roadblocks yandingangotaura ne yandingangotaura nezvayo ndiye kuchichungwiza uko kwaidzoswa vanhu. Pakaitwa roadblock yakashikisa yakakatamadza vanhu wese, wazhinji vakadzoswa. Wandinotoziva mavhilazi siri zvokumboverenga mapepa, wazhinji ndine vanhu vaibva kumarondera. Vanasisi wangu waibva kumarondera, wazhinji wakadzoswa. Vanasisi wangu vatodzoswa, vakazoitawo vakatsvagirisa nzira dzekupinda nadzo musango vakaenda kurali. Handiti, asi vazhinji vakadzokera mavhilasi, zvokuti izvino zvinotishungurudza. Takazoona rali yachona takudistabwa zvakare nemapurisa. Tikaenda futi kugokwe kwakaitwa zvimwe chete, kukakandwa mategas nemapurisa, asi rali yacho yakange yabvumidzwa. Tikaenda futi kwekwe kunowandoitika zvinosuwisa, vanhu vakarohwa apa anga asiri mapurisa manje, vangu ari vanhu vezanu, mayouth ezanu vachirowa vakapinda mukati mevanhu vakarowa vanhu. Tikazoita rombo rakashata tikashaikirwa neimwe nhengo yedu inonzi Mboneni Nyuve. Mweya wake ngaugzorere murugare, may his soul rest in peace. Akabayiwa nepfumo nevanhu vezanu. Asi zvawakaita manje Marvelous One Hour, wakanga wakapfeka matishets eyellow. Saka apa zvaida kunzi zvinzi MDC yaita noise. And the noise, how can you beat? Unorova sei wanhu wenyu vanhu wako kana kuti vanhu vamuri musemu bato, nekuti bato redu reCCC ibato idzva. Munhu wese ari kutofara kuita kupinda mubato iri. Asi zvakashaya basa nekuti ZANU-PF yaida kuti zvinzi MDC ndo yaita mhirizhonga. Asi chakazotifadza ndechekuti vacho vakaita mhirizhonga vakazobatwa, ende zvakawanikwa kuti hapana kana one weCCC, hapana kana one angaripo. Vanga vari vanhu vezanu nezvigaro zvavo zvezanu nekwavanogara zvese maadresi zviripo. Saka inyaya yekuti ZANU-PF iri kuvhundu yakavhundutswa zvikuru sei nebato reCCC, nekuti waifunga kuti bato iri rafa asi bato rakazouya zvine mutsindo saka ndiri kuona kuti rally ichazoitwa kuBulawayo Marvelous for your own information idzi news dzichangoburwa idzi stadium yatakabhuka yaane mutauro yakunzi iri kubhukwa nezanu paitwa order yekuti hatifani kubhuka ikoko asi isusu takati tatobhuka everything saka paitwa order yekuoverrider nekuti zanu iri kuitawo rally yayo musi wacho nayo tiri kuona kuti kwese kwatiri kuenda zanu iri kungotitera vari kuita iye inonzi counter attack asi hatisi kuona vachizviita izvozvo kunana Muonzora asi vaimboti Chamisa haana plani tochishamisika kuti munhu asina plani muri kumunetserei munhu asina plani Chamisa haana pati muri kumunetserei Chamisa iye asina pati saka zvino zviri kutishungurudza kuti constitution yezimbabwe inotaura clearly kuti munhu ane kodzero yekujoina bato raanoda munhu ane kodzero yekuenda kwaanoda munhu ane kodzero yekusarudza mutungamiri waanoda saka tiri kuona kuti mabi-elections aya atotanga zvisirina kunaka Marvelous achiyaya tinoti haaziri fair ground rachona harizri level vamwe vanhu vari kupiwa inonzi vari kupiwa vari kuremekedzwa kudarika vamwe vanhu vamwe mabato ari kutadza kukambena ivo vachifanira kunge achikambena amwe mabato ari kukambena freely zanu PF iri kutora advantage yekuti ndiyo ruling party saka vakutoita zvezvo kutoti munotiita sei nekuti tisi tiri kutonga saka izvi zvinova ndo zvinhu zvinosuvisa asi zvatingada kutaura Marvelous kuti yes
regai ndimbobvunza mubvunzo kuti zvamira zvakadaro mataura nyaya yekuBulawayo muchaita sei manje tichitarisa kuti makatotarisira kuti munge muine rally
rally iri kuenderera mberi nekuti isusu takabhuka rally iri kuenderera mberi nokuti hatikwanisi kuti tichinje ma-strategies edu nenyaya yekuti hanzi zanu iri kuda kubhuka ndozvatoda kuona zvacho izvozvo isusu we are going to expose everything tichazoburisa pachena chazvakanakira ndechekuti nyika yakatarisa
aiwa regai ndimboedza kuti ndione kuti sta tinokwanisa kumubata here because ndiri kuona ari apa but haana picture saka kana aine audio tinogona kutaura naye achikubvunzai mubvunzo vatibatai makadaro timboedza kuona kuti zvinobuda here kuti tingamunzwa here pari zvino hello sta unfortunately hatisi kumunzwa saka regai tidzose maitanyanyiwa tinzwe kuti vari kuti chii pamusoro penyaya yekusangana kuchange kuine nhengo dzebato ravo maybe if you can just tell us in Ndebele what are your plans as CCC this weekend following what with the violence we saw happening in Kwekwe and Gokwe.
Okay, thank you so much, Marvelous. Our plans this weekend is that President Nelson Chamisa will be holding a rally in Bulawayo. This is not a secret. We've seen my flyers. The flyers were going round. So it's not a secret. The president will be going to address the citizens in Bulawayo. They will be launching a campaign, in a by-election campaign in Bulawayo. But what's surprising is ZANU-PF has done it again. ZANU-PF is trying to block us. ZANU-PF is trying to grab the White City Stadium where we had booked, and they are trying to use their stamina to threaten the council to say they want the venue, our venue. But we are not going to back off. The rally is going on. I haven't heard any cancellation of the rally. And it's very pathetic. What ZANU-PF is doing is very pathetic. To me, it shows that it's the last kicks of a dying horse. They should campaign freely. They should let us campaign freely as well because we are all equal. We are all contesting in the by-elections of 26 March. We don't accept what they are doing. What they did in Kwekwe is totally unacceptable and uncalled for. What they did in Kwekwe shows us that ZANU-PF is a terrorist party. It's a terrorist government. This is totally terrorism. What they did is not different from terrorism. Beating people with machetes, beating people, stabbing people with spears. I've never seen such an act in my life. I last heard of this in the Chimurenga liberation, where our forefathers were fighting using spears or shishanisa mapumu. I couldn't even imagine this day and hour where people would attack other people using spears. Marvelous. It's totally uncalled for, and it's ridiculous, I must say.
Sai, if you can go ahead.
Apha Thanyani wage esesilaye lapha sicela ukubuza sizaqalisela thina iqaliseni ke ngolimi lesindebele ukuthi njengogacha olubona ngeziphathelane labesifazana lithini ngokwenzakalayo khathesi kumkhankaso wama-by-elections oyena umbiko lithini kudlakela elithi lukhona lingabe luphazamisa yini lusethusela kakhulu abesifazana kwezombusazwe lithini ngakho.
Ngiyabonga sithandekile, lokho kuyethusa kakhulu. Thina besingakhanyelelanga ukuthi kungaba lodlakela ngenxa yokuthi ama-by-elections adeclarewa ngumnangagwa esithi asambenini phela esitikini siyejikilisana, oyabe enqobile unqobile. Manje lokho esesikubona lokho ukuthi ibanda le-Citizens Coalition of Change for Change liyaliswa ukuthi liyenze ama-rally ukuthi bakhankase batshengise ama candidates azabe engena kuma by elections, because ama rally lawa isizathu sokuthi abe khona ngokuthi kutshengiswe uZulu abantu abaza contesta, kumbe singathi ama candidates awe parliament lama candidates awe ama councilling azabe e contesta mhlaka 26 March. Manje ke ibandla lezana PF kukhanya bayethuswe yi-CCC, bebengacabangeli ukuthi ibandla leli abantu bazalithathela phezulu, abantu bazabuya ngobuningi. Sibona ama-rallies eyayenzwa eHarare, eyayenzwa eGokwe, neyayenzwa eKwekwe. Sibona abantu babegcwele sithandekile, abantu bengafuswanga, abantu bezihambele. Akula muntu owafoswayo owangeniswa ebhasini engafuni, abantu bazikhambela, abanye bahamba ngenyawo. Ikakhulu irali yeHarare kwamiswa yonke into, kwakungela mabhasi, kwakungela okuzimota lezi ezincane lezi esithi imishikashika zayalisa ukuhamba. So abantu babethwalana, abanye abalezimota, abanye bahamba ngenyawo sithandekile. Ngezwa abantu bekhuluma besithi nxa sakuyenelisa ukumacha ngo-2017 sisiya e-State House, sivela eZimbabwe grounds samacha saye e-State House ngenyawo, kuyini okuzasehlula ukuthi sihambe e-Highfields ngenyawo? So abantu baphuma-ke ngobuningi okwethusa iZANU PF. Yikho sesibona sebesebenzisa udlame udlakela. Kodwa thina njengabomama siyakwazi sithandekile ukuthi i-politics bathi yi-dirty game, kodwa thina sizama ukuthi siluyise ukuthi ingabi dirty, ingangcoli. Mina angivumi ukuthi i-politics ingcolile. Umuntu uyongcolileyo, i-politics sikayingcolanga. Ngabe i-politics ingcolile, ngabe kwamanye amazwe sibona kusenzakala. Amazwe anjengabo-UK, anjengabo-America, asizake sibone abantu bechaywa ukuthi indawo usupport i-party le. Siyabona abantu becampaigna bendawonye, ama-candidates becampaigna same evenue, omnyangeni athengisa iparty yakhe, omnyangeni athengisa imanifesto yakhe, omnyangeni. Kodwa eZimbabwe sisesekhatshana sithandekile lakhona lokhu. Abantu asikavumi ukuthi silembono echiyeneyo kulokho, kulabanye abathi khona indaba ulombono ochiyeneyo bakuforce ukuthi wena ungene emboneni wabo, wena ongavumelani lawo. So thina njengabomama sithi hayi, not to violence. Sizabe lokho sikhuluma not to violence, and sizabe lokho sitwitter lokutwitter, sizabe lokho sibanqunula ngoba sebeqalisile futhi la kobulawayo ukuthi basiyalise ukuthi sihambe lapho esifuna ukuya khona ngenxa ukuthi bayisaba ukuthi iWhite City izagcwala and for sure izagcwala mina ngokukwazi kwami ibulawa yinyayazi ngabantu abasukumela phambili ngabantu asebedinywe ngezani so bayesaba ukuthi khonoko ilizwe libone ukuthi izani kobulawayo yayila support
Yeah, ngithi khonapho sibonile kodwa ukuthi amapolisa athi wona ayenza umsebenzi omkhulu abopha labo abadale udlakela lapho kubhubhe khona umuntu. Njalo lebandla lezano PF lithi lona ngokwalo ayisilo elibangela lolu dlakela, libangela idlakela. Liyasuthiseka yini ngokuthiyo libandla lezano PF lokwenziwe ngamapolisa?
Okwenziwe ngamapolisa athina sizasuthiseka sithandekile nxa abantu laba sebevalelwe. Anti basaza hambe ekhothi. Into engiyaziyo mina ngezanu amapolisa ngawezanu amasotha ngawezanu ama CIO ngawezanu so akula lutho olusithabisayo thina akula lutho olutshintshileyo sizathaba nxa abantu laba sebegwetshiwe bavalelwa esitokisini bona laba ababuleweyo bayenziwa okufanele ukuthi kuyenzwe ebantwini ababulele uMbongeni Ncube umoya wakhe ulale ngokuthula ufele ezama ukuthi laye akhulule ilizwe into abantu abakhohlwa isandekele ukuthi sisempini kathesi yimpi lesilwayo nxa abantu belwela amalungelo abo abantu belwela ukuthi kasiholi aba izisebenzi zilwela ukuthi uholo lethu alikwani abantu bekhala ukuthi ezibhedlela kulamithi abantu bekhala ukuthi abantwana kabahambe ezikolo abantu bekhala ukuthi i-transport system ifile abantu bekhala ukuthi abayenelisi ukuthi bafake ukudla ematafuleni abo so yimbi yona leyo izanu PF kayifuna ukuthi abantu ba exercise amalungelo abo kumbe batshengisele izinto ezingekho ku constitution na izanu PF isenza izinto ezingekho ku constitution
Yebo ke isikhathi sesisichiya kodwa ke ngamafichane ungathi ukuthi uthini ngalokho okukhulunywa ke ngomunye okhokhela emacele MDCT lithini njengogatshalwa besifazana uthi kufanele bonke abakuma opposition parties abakuma badla phikisayo bebambane ukwenzela ukuthi lelo bandla lezana uPF lithi liyakhathaza liphume embusweni liyavumelana lombono wakhe yini
Umbono wakhe ulungile but mina ani okwakathesi ukuthi ngisho ukuthi bona umbono wakhe iparty yethu ithini ngoba mina engikwaziyo ukuthi iparty yethu yeyaqalayo ukuthi sibambane umuyi utshangirayi engakabhubhi laphana sekuze kubunjwe i-alliance kwabunjwa i-alliance abanye abantu sebebuya besithi bona ngeyabo ababambane khona ngapho bona abafuna ukubambana bakhona bayebambana khona ngale because thina i-citizens coalition for change libanja ibandla elitsha akuna kubambana abafuna ukubuya babuya be under citizens coalition for change akusena lokho ngoba i coalition already so abafunayo upresident Chamisa wakhuluma wathi abafunayo kababuye ku citizens coalition for change lokho ukuthi sizayenza futhi ukuthi kuza kuba le yini alliance khona kuvele sivele ku alliance sivele sibambene standekile ukubambana sibambene yiparty enja le abafuna ukubuya bapho ngubuya labo baqalisele lapho kwaqalisele okuqalisela khona wonke umuntu asifuni abantu abazafuna ukwenzisa icothi sokuthi bona bake bahamba babangela ukuthi sibe yikho lokho esikho khona sebezafuna ukuphenduka futhi sebefuna ukunika izikhundla on a silver platter izikhundla bamele bazisebenzele ababuye ku citizens coalition for change
Kodwa ke hayi sibonge ke unkosikazi Barbara Thanyani wake ebesixoxa laye khonapha ke yena ke isiphathamandla sogatsha labesifazana kubandla le-CCC njalo ke olivalelisayo ke yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngolwesine oluzayo uhlelo olufanayo.
Would like to thank all those that were on our program, our special guest. Prudence Chinemo, a medical student who was studying in Ukraine, and Barbara Tanyanywa of the Citizens Coalition for Change for having been on our program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night.